Shuwa gore rino zvakamira pakaipa patoti manyama mire nerongo nekuti nzara yapinda mudura dzera mwaka uno bureka zvakonzera kuti chibage chinji kana mbeswa zhinji dzinge dzakatsva nedraught reEl Nino.
Saka varimi muchiona imi vari kubatana nei, tinoziva vanenge vaine zvipfuwo vashandi neivo mhuri dzavo vari kupona sei munguva inoyi?
Ndingataure ndichiti iko zvino mai vatsva dumbu mwana atsva dumbu ndo zviripo mumagariro edu emumapurazi, magariro edu emunyika yese, sezvo tichipona nekurima nenyaya yenzara zvaita kuti vanhu vachiparapatika kutsvaga. Pane vashomawo vane madiridhiro vakawana, ndoo pachiri kumbopota vanhu vachiparapara kuzasi kwepoto koko kuchiri kuwanikwa pano neapo.
Zvino zvachinonzi hachiko chinokwana, chiri kubvepi chiri kubatsira varimi zvipfuwo nechekudya chesadza?
Ndinoda kutendawo kuti yes chokwadi. Tinopota taichipota tichienda kuvavakidzani vedu vekuZambia, vavakidzani vedu vekusouth Africa. Kasi nenyaya yeEl Nino kuZambia kwachona vari kutowanikawo vachidora kuimportawo, ari kuti chavo hachina kukwana. KuSouth Africawo vakashoterwawo, zvaita kuti pari zvino titarise mamwe mativi sekunyika dzakaita sake vana Russia, Argentina, nyika vana Brazil.
Asi kugara nekugara, iye murimi mungamubatsira nenzira dzipi?
Kuridziro yanga tovapo ndeyekuda kuti wani tinyanyotarisa kuti tiite madiridziro munzvimbo dzese dzekurima tu kuti tiwane mbeswa anonzi mashort season varieties kuti vanhu vawane kurima. 3 kuita yavanoti water harvesting, kuita madhamu atinochengetera mvura kana mvura yanaya kuti vaone kudiridzira mbeswa dzavo kupa zvipfuwo zvavo.